Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Tuesday, May the 9th, 2017. I'm your host, Ntungameli Nkomo, and tonight we are talking about schools opening today amid worsening cash shortages. Let's get connected on Facebook at VOA Live Talk or on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call in live at the following number. That's 001-202-619-2077. And, of course, we are streaming on our three websites. That's www.voandebele.com, www.voazimbabwe.com, as well as on www.voashona.com. Schools opened across the country today with 25% of teachers in both rural and urban areas failing to go to school because they were not able to get money for travel from banks. That according to the Progressive Teachers Union of Zimbabwe and the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. The unions also say about 50% of pupils fail to show up for class because their parents had not yet paid their school fees. Lichona njani sapho leZimbabwe ukudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela ke ukuvulwa kwezikolo njengoba nalikwazi ukubana zivuliwe. Lamhlanje siyazi abanye benu likhala ngemali yama-school fees. Abanye lithi vele kalilayo, abanye bathi lithi ikhona kodwa isemabhanga. Udubo lusuke lube ukuthi emabhanga layo imali iyasilela, ngakho abanye kabenelisanga ukuyithola ke imali yokubhatalela abantwababo. Bekuphithizela ke emadolobheni afana lakoBulawayo, eHarare, eGweru, Kwekwe, kuwo wonke amadolobho elizwe emabhanga, abazali befuna izimali zabo. Kodwa yebo, bakhona abazitholileyo, kodwa abanye bathi cha, sehlulekile ukuzithola. Ngakho asazi ukuthi sizokwenza kanjani. Babereki, chirongwa ndechenyu, chirongwa The Connection. Nasi tiri ukurukura nenyaya yekuvhurwa kwezvikoro. Sekuziva kwenyu zvavhurwa nhasi paine dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Vamwe venyu vari kuchema-chema vari kuti mari hongo dziripo mumabhanga, asi sezvo mari ichinetsa munyika, havana kukwanisa kunge vachiwana mari dzacho dzekubhadharira vana kuzvikoro. Asi vamwe vabereki vari kutiwo mumabhanga acho hatinayo, handitorina kana bhuku rekubhanga, handina kana bank account semubereki, uyezve handitori nayo mari yacho. Saka toda kunzwa kwamuri nhasi kuti zvinhu zvakamira sei. Tanzwa kumasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe nereAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, iro rino mirira varayiridzi vekumareserva, vari kuti varayiridzi vakawanda vanokwana kuita 25% vataza kuya kuzvikoro nhasi nedambudziko rekushayikwa kwemari. Saka ndonyaya iri muugango nhasi, ndonyaya yatiri kukurukura nezvayo. Iso isikokuqela sendaba lamhlanje. And joining me now is Mr. Choose Kasongo, spokesperson for the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mr. Kasongo, good evening and welcome on Studio 7.
Oh, thank you. I'm fine. Good
yes.
evening to you too.
Yeah, thank you so much, and thanks for joining us. Let's dive straight into the matter. Give us a summary of what the situation was like in schools today, particularly in the rural areas where you are.
Okay, thank you. The situation in rural schools is not that okay, given that the students and the teachers defaulted in attending their duty today due to cash crisis being the major reason why they couldn't make it. If the banks can't actually disperse the funds on demand due to the cash crisis that we are facing right now. So as a union, we actually took a swipe and take a snapshot of a research that we made today, and we wanted to actually find out rural schools across Zimbabwe, how was the day? And we actually did a survey of around 42 schools across our 8 rural provinces, and we found out that 82% of the students actually failed to make it to school, actually due to fees, non-payment, and fees challenges and the like.
Aha, asi pazimwe nguva kana zvikoro zvichivhurwa vakasogo varairidzi vanobva vauya nezuva rekutanga here kana kuti vanomboti nonokei vachiri kugadzirisa zvimwe.
Zvazvinotoita kazhinji ipolisi inotaura kuti iyo varairidzi vanofanira kunge vachinge vachisvika pachikoro musi wechishanu taakuda kunovhura tichiti svondo remangwana tinenge tichivhura zvikoro. Voita musangano wekutanga temu. Saka zvichibvira ipapo maticha anenge apa nzvimbo. Zvichizotarisirwa kuti musi wechipiri panozovhurwa zvikoro, hapana anofanirwa kunge achishayika kunge aripo, nokuti kuvapo musi wechishanu pamusangano wekuvhura zvikoro inotori police provision inozivikanwa nevadzidzisi vese. Saka kuvaona vasiri kuuya kubasa musi wekuvhura wakaita semusi wechipiri wanhasi, zvinotoreva kuti panenge paitika zvinhu zvakavaomera zvavanotoziva kuti pamutemo wobasa panenge pakaoma. Asi ndinoda kuti zvinhu zvakamanikidza saizvozvizvi panenge pasina zvokuita, nokuti nyaya yekushayikwa kwemari haisisiri nyaya yekuti tingange tingaita sekuti tiri kuita hondo murima. Tese tikafamba mumaguta tiri kungoona maqueue mumabhengi, ende vazhinji vakamira ipapo vadzidzisi, vanhu vakanga vahora mari yavasina kukwanisa kunge vachitora kuburikidza nekushayika kwemari mumabhengi.
Aha, thank you there, Vakasongo. Please do stay on the line, Rambai Maka Muri Parunari. Gengi Tate, Ubaba Umkandla, that's Ubaba Utande Kuzinti Umkandla, an educationist. Baba Umkandla, ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Ngiyabonga ngomo labalaleli.
Yeah, akuzitshele khona ngapho eGwandu ukubana kumi njani esikolo njengokuzwa kwakho.
Ezikolweni lapha kulobunzima, lezi izikolo eziphakathi komuzi weGwanda lezisemaduzaneni nje, hayi bangabe behambile ababalisi labantwana, kodwa labo abafundisa imiganga emide usukela eGwanda balenkinga ezimangalisayo ngoba imali kayitholakali emabhanga. Njengoba izikolo zivulwa kabadingi imali yokugada kuphela, kodwa badinga le mali yokuthi badubhadubhe okuncinyane okuzabasiza nale. Ngakho-ke kuyahlupha-ke sibili, bangabe behambile abahambileyo, kodwa kumangalisi njengoba sibona imizila iloku imide lakhathesi langaselitshonile. Ngibone kwenye ibhanga lapha abantu loku bebhalisa inamba sebengabantu abazathatha imali kusasa. Kulobunzima kakhulukazi sibili, ngoba ngiyabona omunye umzali njalo esiya kwelinye ibhanga ekhala esithi la maphepha ona la ubhadalela abantwana i-school fees abesesilela ukuthi abhadale i-school fees, esesaba lokuthi imali yakhona tiga dina indena kobunye ubunzima bemali lo bokutholakala kwemali lobu obukhona uzakwenza amaviki okuqala sibe ezikolweni abelukhuni njalo lo hulumende awunanzelele khona lokhu ababalisi aba bangaze babanike umlando ongabi khona emsebenzini mhla zivulwayo akusimlando wabo ngoba imali vele kayitholakali lanxa ingaba khona emabhanga phela nxa usetshenziswa kuyimitshina lokhu okuthiwa yikuswipe ayizo zonke indawo ezamukela lokhu abantu babefuna ukuthi babe le mali imali ngokwayo umali iqobo ezandleni ukuthi bahlalise lokhu lalokhuyana kuyakhathaza lapha ekwanda lalo udubo lolo yakwezinye indawo lukhona sebenzini njengoba ngisitsho bakhona abanye abanganga le misebenzini ezikolweni zabo ababalisi imali ayikho abantwana bayeka bayanga ezikolweni ngoba abazali behlulekile ukubhadala i-school fees.
Mr. Mkandla, often at time the government is accused of neglecting the education sector. But looking at this year's budget presented by Finance Minister Patrick Chinamasa late last year, he allocated slightly above 800 million to the education sector. That's for both primary and secondary education. I believe that was the highest allocation in Mr. Chinamasa's budget. Is that not something positive that clearly shows the government is doing something despite all the challenges?
Well, anything called the government must be justified. Its existence through some programs expected of them, one of them being presenting or the presentation of a budget. But don't forget that a budget is nothing but a plan, a figure on paper. Then when it comes to implementation, that's where there are challenges. 800 million, in my own view, for the whole teaching service in this country is not enough. Remember again, schools or the means of education is about 10,000 teachers short. And even those that are there, they don't get their pay at the regular times. They've not received their bonus from last year. And what they get is very, very little compared to the cost of living expected of them. As we open schools today, what can one do with $300, $200 if you have to pay school fees for students at a boarding school? How much do you pay if a boarding school fee costs twice as much as what a teacher gets? Is that being positive? I don't know. I think the government is just going through the motion of carrying out government business, and they know it because when it comes to the implementation stage, there is nothing to show for it. There's nothing positive with 800 million unless it can be said that money is there. If it is not there, it's nothing but a pipe dream.
Nxa ngilizwe kuhle baba uMkandla lithi lina kulapha abalisa abafika 10,000 abasilelayo elizweni.
Yebo, sizwa kunjalo.
Qhubekani libambele khonapho baba uMkandla enda also vakasongo rambai muri parunare ke ngithathe umlaleli uOscar Ndlovu edede linjani baba Ndlovu hayi sikhona baba kunjani edede
ayifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi akula matitsha angahambanga ezikole labantwana.
Usungenile uhlelo qhubeka ba.
Hello. Only I was called to be on average a matisha wakola $400. My telling my woman 2018, Cooper was cut about $100, $50. But I was feeling it was going to have a lot of money. I was going to have a lot of money. But in the end, I'm a teacher of a hand. I was going to have a lot of money. I was going to have a lot of money. Imali yahlupha yebo yebhati kumuntu wangabe akwazi ukuthi uthilo vezi ngamasukuhlezaosiphithwa hayi imali ngoba ngisholi lebhinki aabengahamba kuyavula izikolo bayebevekele ngokuthi sebezenzekabala mali ndebazibezilenzeni.
Aha, abathi i-25% yababalisi kayihambanga esikolo Ndlovu, zinhlanganiso ezimela bona ababalisi bemaphandleni kanye labamadolobheni. Wena ungabe ungumbalisi?
Bathi semaphandleni kwabasebenza laba ababalisi, kodwa sikubona khona, sikubona babuyile. Oyabe engabuyanga ngalelo viki, oyabe engelala mali yakhona ebhenki. Yothi ukuthi athenga imali yakhe isebhenki, esukusela mpaka 28 lokhu eyithatha i-400, angabe lokhu angayithatha kuze kuze silamisa mpaka 9. Ethathe ama-$50, angabe lokhu angakwanisa ukuyithatha. Lokuswa iphi igrocery ngekhadi lakhe, akagade ahambe esikolo.
Mhm. Hayi, no siyabonga ngokungena kuhlelo Ndlovu. Aha, lo ngomnumzana Ndlovu ke ufona isedede anzi nabandlovu hayi wa handi izwa true kuona isusu kuno kudete vabereki varairidzi vakawanda vainda kuzvikoro. Vakasongo nibodzoka kwamuri pane advert yandaona nde CBZ vane chimwe chirongwa ndofunga ndechekuswipe here chekubhadhara nemakadhi ATM card chinonzi CBZ Touch. Advert yacho hanzi pay school fees the smart way. We are pleased to advise that you can now pay your children's school and tertiary fees using any one of the following options. Pay using CBZ Touch. Number two, pay at over 160 CBZ agents nationwide. Number three, pay using POS machines available at schools and tertiary institutions. Number four, pay using your ZimSwitch enabled card at any CBZ bank branch. Vakasongo varairidzi hongo muri kuchema nemari uyezve vabereki vari kuchemawo nemari asi maoptions ari kupuwa ne CBZ aya ekushandisa kana makadhi ZimSwitch CBZ Touch hanzi chero kuzvikoro ikoko pane michina yekuswipe yekuti vabereki vanouya nemakadhi vobhadhara ikoko zviri kuitika here izvi.
Chinonakidza kana kuti kushamisa ndechekuti nyaya yemakadzi yatichataura nezvayo iyi ine chekuita nekuti munhu anenge aine mari here yaakaisa kubhanga kuti azokwanisa kushandisa zvese zviri kutaurwa nezvazvo. Tiri kutaura nyaya yekumusha panapa. Ndofunga isu tiri muzvikoro zviri kumusha kwekuti zvese zvatinotenga kuno kumusha zvinenge zvichida mari inobatika, kwete kutaura mari ichazowanika. Mubereki ari kuno kutiri kutaura mubereki akabva kubasa kare asina kana kuwana mari yepenjeni. Tiri kutaurisa mubereki asina kumbobva akambonoshanda kana kumwe kunhu akazvarirwa muruzevha, haatozivi nezvenyaya dzese izvi. Ende tichitarisa izvo zvikoro izvozvi zvichine zvimwe zvinhu zvatinogona kutenga zvinenge zvichida zvemakadzi achataurwa iwaya. Pane zvimwe zvinenge zvichida keshi, nekuti tichitarisa vanhu vanotitengesera zvinhu muzvikoro vanenge vari kutaura. Asi tichitarisa kuti mubereki anokwanisa kana tikanotora chimushina ichocho toya nacho pachikoro chinoshaya anoshandisa, zvimwe mudzidzisi ndiye anga atokwanisa kushandisa mushini iwoyo kubhadharira wake mwana ndokunge ari pachikoro ipapo. Asi kuti chimubereki zviri kutaurwa izvi zvingashandira vabereki vari kumaguta uko vanenge vaine mari dzavanoti dziri kumabhengi dziri kunetsa kubuda, asi vakakwanisirwa kuitirwa zvinhu zvakadai pachikoro zvimwe vanokwanisa kuzviita. Asi titarisa nyaya iyoyi yekuti zvikoro zvinozokwanisa sei kubuditsa mari iyi zvaakuda kuchibhadhara kutenga nekuita zvimwe zvinhu zvinenge chida kuti zviitwe. Kune zvimwe zvinhu zvinoda mari inonzi diki diki, pachirungu vanenge vachiiti peti keshi. Kwoita zvimwe zvinotengwa nemari yakakura ndo zvingangonge zvichida makadhi. But panonzi paPetty Cash App panobhadharwa sei? Muzvikoro tinoona tinoshandirwa tinovakirwa zvivakwa nevanhu vemumaruva imomo, tichiedza kusimudzirana pachedu nemari yakabva munzvimbo imomo. kana tochinge tobhadhara munhu iye tinomubhadhara nenzira ipi toti makazi iwayo tozodii handisi kuona zviri zvinhu zvinotishandira inzira dzinogona nge dzichingotaurwa asi dzinenge dzine vanhu dzakanangana nevanhu vekumaguta chete kuno kumaruwa hatina chati titaona chinogona kutishandira pana izvo zvamataura izvo.
Aha, rambai maka muri parunare vakasongo. Ngipenduke kuwe vava mukandla ke sikhangele udaba a very contentious issue. Udaba lokuthi eZimbabwe kwezemfundo limi ngapi sandukuzwa isikhatini esinengi uhulumende eziqhenya vava mukandla. Halo vava mukandla. I'm sorry, we have lost Ubaba Mkandla there, but we'll try to reconnect with him. Coming back to you, Mr. Kasongo, let's talk about, you know, the contentious issue of Zimbabwe being the most literate country in Africa, or one of the most literate countries in Africa. According to the UNESCO's Institute for Statistics, the literacy rate for people, Zimbabweans aged 15 and above, according to a survey that was conducted in 2011, is 83.6%. According to these UNESCO statistics, several other sub-Saharan African countries had higher literacy rates than Zimbabwe, including Equatorial Guinea, which had 94.2%, South Africa 93%, Seychelles 91.8%, Gabon 89%. Mauritius 88.8%, Swaziland 87.8%, Burundi 86.9%, Botswana 85.1%. I understand that Mr. Mkandla is back. I will throw this question to him. Babu Mkandla Ben City is Kangele Tina. Utaba lo ukuthi sihlala sisizwa kuthiwa iZimbabwe iyo labantu abafunde kakhulu ezwekazi leAfrika ukwedlula wonke. At 83%, according to Institute for Statistics, okuyinhlanganiso ye UNESCO, kodwa njengoba lizwe ngibalisa inhlanganiso le ithi hayi akunjalo, akhona amanye amazwe labantu abafunda ukwedlula abantu beZimbabwe besukela kuzinga le 15 years besiya phezulu. Simi ngapi kuzinga lezemfundo lapha baba Mkandla?
Ngomo labalaleli lolu ludaba oluhluphayo kakhulu ukuthi abavele besemqoka kwezemfundo yabani. Ukuthi iZimbabwe yesemqoka-qoka angikholwa, namuntu ungaba liqiniso kakhulu xa sizikhangela kwehla kwalo izinga lezemfundo kuleli lizwe. Xa ngingatsho nje ngithi ngomunye umnyaka ngike ngaba eTogo eWest Africa, ngiyakhumbula ngikhangela uluntu ukhuluma ngezemfundo emhlabeni engangikuwo, kwakukhanya amazwe ngibona ngathi iMorocco yiyo eyayiphezulu ngalowo mnyaka kukhulunywa ngabantu abafundileyo. Yebo, abakithi bafundile, kodwa soze babe semqoka kulabo bonke ngobana ena imfundo ihambelana lomnotho welizwe. Yebo, sasingabe siphezulu, kodwa ukukhithika komnotho welizwe kwalandela ikudilika kwezinto eziningi okugoqela lani lakho okufunda. Kathi njalo mapa iba bafundileyo kukhangelwe kusukela ngaphi? Kudala xa ngisakumbula i-United Nations singathi yayimesha ukuthi abantu bakulongakanani ukuthi bakwazi ukugala yini amabizo abo. Yebo, kambe ngaleyo ndlela singathi yebo engxenye baningi abeZimbabwe mboza bonke baabe bezinga leli. Kodwa ayisikho yinto kufunda kuphela phela khona lokho. Ukufunda kumele kuhambelane lenhlalakahle lempilo zabantu abaphuma ezikolweni bathole imisebenzi, ibonakala ukuthi bafundile benza lokhu lalukhuyana. Ngakho ngibone ngathi mina ucwaningo lolo luqondile ngobana imfundo yakithi ayingabe iphezulu, kodwa seyawa ngenxa yokuthi ukuwa komnotho njengoba ngisitsho kuyawisa ngitsho ingabe yiluphi ugatsha lwezempilo lwezinto ezihambelana labantu. Ngivumelana lalo, lapho ngabona lokhu lisehla isiya phansi, iza kudlulwa ngamazwe ale mnotho engcono. Imfundo iyame kakhulu emnothweni othuthukisa abantu. Yini iqiniso? Nambona iZimbabwe ingabe isiphansi kunalokho engabe iyayikho khona iminyaka yamathumi amabili amathathu edluleyo.
Aha, hayi, uzwakele, siyabonga baba uMkandla. Ngiyazi ukubana uphakathi kohambo mdalami, kahle ngikukhulule. Ngiyabonga kakhulu, uhambe kuhle.
Ngiyabonga, kodwa ngicela ukuthi engeke unyane kundoda Ndlovu wedethi inkomo, uyamvumela?
Litheni baba uMkandla?
Ngize ngicela ukuthi engiphendule lokho okukhulunywa nguNdlovu wedethi.
Ye uNdlovu besithi yena edede, hayi konke kuhamba kuhle, babuyile ababalisi esikolo, akulalutho oluhluphayo.
Ye ngathi edede ngobana idede indawo encinyane engelabantu abaningi, ngabe ukhuluma ngamadolobha amakhulu bezavuma ukuthi ukuvukela ebhanga nsuku zonke akusikho ukuthi uzafika uyithole leyo mali. Uyavukela ebhanga insuku zilandelana zibe ntathu ungayizuzi leyo mali. Enxenye uzuze okungalo emadlana okulutshwane, kanti mali ezithathwa emabhanga kazimelelanga izikulufi zikuphela. Abantu bathatha imali belezizalo eziningi kulalokhu lemithelo yezindlu yamazwi emadolobheni lokugada lokudla. Ngakho-ke angikhole ukuthi kuqondile ukuthi sithile ababanganga ezikolweni bayazenzisa, usilo iqiniso. Abantu bayahamba emabhanga kuzokuphele insuku ezimbili ezintathu, ibhanga liphele kuthele lithi imali kayikho, uza kwenzani xa ibhanga selithe imali yakhona kayikho? Yibuye ngibambe kancinyane uhlelo lwe-TBZ. I-TBZ atsho yodwa ibhanga, ngitsho ngivumelana lo baba lowo ababalisa ukuthi nezinto zamabhanga into zothile ezingathi kudala nito zesilungwini. Emakhathi ziphilela impilo nje elula efuna imali ngokwayo. Ngakwethe mina ngibona ngathi angazake ngithi ngiqondile ukuthi sithi abantu bayazenzisa. Udubo lwemali baba lukhona, abantu balala emalayinini engxenye abantu abangu-500 banika abantu abangu-50. Uzabuya isuku zilandelana imali uyisweni. Udubo lokuphelakalwa lwemali lukhona, abantu ngabazenzisi. Basikelela abantu iqiniso, singazisavikela into engayisiyo emphakathini.
Hayi, kuzwakele limqoto baba uMkandla. Siyabonga baba eMkandla.
Ngiyabonga lami inkomo langalalisi.
Aha, lo bekungubaba uMkandla, uThandeko Zinti Mkandla. Unfortunately, he's traveling and we have to release him. Vaka Soko, please do stay on the line while I introduce and welcome Dr. Takavafira Joe, President of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Dr. Joe, good evening and welcome on Studio 7.
Good evening, Zimbabweans, and I'm happy to be on the forum with you today.
We have already talked about, you know, cash shortages, some teachers having failed to go to schools, as well as pupils because of cash shortages. Now let's look at the situation in schools, Dr. Joe. How would you characterize our situation as a country in terms of the availability of resources? You know, that's books, textbooks, and all that children need, you know, for their education. Where do we stand?
I think one word can sum up is chaos. I think we have people who are not planning appropriately in terms of education, because in terms of global education, we are moving towards what is called Agenda 2030. Producing quality and skilled education by 2030. And surprisingly, as a country, we don't have resources that can then assist also in the production of quality education. We are also introducing a new curriculum which we don't know in what way it is also producing the skills that are needed in the 21st century. The subjects like mass display, physical education, we don't see where it is bringing the skills. We are also just hurriedly introducing these things. New subjects have been introduced, new curriculum introduced, but prematurely before sourcing the necessary materials that should be used in schools. We have even an extent where agriculture is going to be an examinable subject just in November. Yet the teaching of the subject has not started at this time right now. So we don't have resources in the schools, but we seem to be pushed by some force behind us just to introduce things prematurely or update the things in the curriculum. So we are not focusing, or we are not consulting the appropriate professionals in the field, particularly teachers, so that we hear what is appropriate in order to introduce successfully the curriculum. So the whole essence is just hitting things, pushing down the throat of teachers, a lot of issues, and no one understands clearly where we are heading to in terms of the new curriculum.
Looking at you know, the new curriculum, Dr. Joe, that you are talking about, we know there's a great deal of sciences that are emphasized in the, and also looking at STEM, it's all about sciences and science, you know, subjects in many cases involve computers. Are there any computers in schools, especially public schools? Is the government availing computers for kids?
Even when you look at STEM, I think the country must know that we are not introducing STEM appropriately. If you want to introduce technology, science, and the like, how then do you then make subjects like math education and physical education compulsory subjects? It defeats the whole purpose, and a lot of students, by the time they reach A-level, cannot even pursue the science subject if we follow the current curriculum, which makes the mass education, physical education, a compulsory subject. The other issue is that, there is the issue of computers and the like, but more than 65% of our schools do not have electricity in the rural areas. So it remains puzzling and a mystery how we are going to introduce this technology and computers and ICT, where 65% of our schools do not have electricity. And these are issues that must have been addressed before we rush to introduce a new curriculum.
Please do stay on the line there, Dr. Joe. We are kuluma lapho babu Joe uthi emakhaya bengimbuze ngohlelo lwe-STEM le curriculum entsha le abantwana abafundiswa ngayo. Kulezi insuku isikhangeleli kakhulu udaba lokufundiswa kwemishini amakhompyutha, ngoba nxa sikhangela phela ama-subjects ahambelana lama-sciences, esikhathini esiningi kuyabe kudingeka ukuthi umuntu umntwana esikolo abe le-computer, abe le-access to i-computer ngokwayo le-internet. Bengimbuza-ke lapho babuje ukuthi ikakhulu ezikolo zikahulumende akhona na ama-computer. Ubephendula-ke lapho uthi hayi, kakho amakhompyutha njalo. Kunzima ukubana abe khona, ikakhulu emaphandleni lapho othola khona ukuthi esingathi 65% ezikolo kazila magetsi. Ndimbotso ka kwa Moriva Kasongo, timbo tarisa nyaya ye intake ye vana vechikoro vadzidzi kana tichienzanisa nemakore apfuura. Mungati huwandu hwevana vari muchikoro huri kukwira kana kuti huri kuderera?
Huwandu hwevana muzvikoro ndichitarisa, ndanga ndichitarisa kubva muna 2012 kusvika iye zvino, ndofunga tinenge tichitarisa makore anoita 5 makore anoita mashanu. Vana vari kudzikira mawiro avo kuchikoro. Vazhinji vari kubatwa nekutadza kuzoenderera mberi kuenda kuzvidzidzo zvekusekondari kuburikidza nekutadza kutora maresults avo ebvunzo dzegore rechinomwe kana rechi7. Saka zvinobva izvo zvinobva zvavhiringidza kupinda kwevana kuchikoro chesekondari. Saka tichingozvitarisa izvozvo zvinobva zvatoratidza kuti zvinhu pari zvino zvatonyanya kuvana vari kuramba vachidzikira. Tichizotarisa kana takatarisa nekusekondari, vana vanogona kuvabereki vanogona kuita shungu dzekuunza mwana kuchidzidzo chefomu 1, asi pakupera kwezuva tinozoona kuti pavanopinda mufomu 2, fomu 3 vana ivavo vanodzikira. Vakatienderei mberi pavanosvika pachidzidzo pagore rechi4 vamufomu 4 pari kutozoita dambudziko rekuti mari inenge ichizodiwa nezimsec avo vanotiitira bvunzo dzevana vachipedza kudzidza kwavo kusekondari inenge yakawanda zvekuti vazhinji vanozongosiyana nekudzidza kwacho. Vamwe vanenge vodzoka zvekare kudzoka kufom 3, asi nekuda kwepolisi iriko mazuva ano yekuti vana havachatenderwi kudzokorora. Tofunga vana vatatu vanotenderwa kudzokorora asi zviburikidza netsamba inobva kuna PEMSEC vachiwirirana nezvikonzero zvapihwa ipapo kuti mwana yakwanise kudzokera. Saka tichingozvitarisa mamiriro aita zvinhu kuzvikoro maringe nenyaya yekushayikwa kwemari uyewo dambudziko rekusazokwanisa kuwana chingaitwa mwana wacho apedza chikoro ichocho, tikutarisa nenyaya yekuti vana vapedza muchikoro vari kungodzoka zvekare kudzimba pasina chimwe chavanokwanisa kuzoita. Hakuna mabasa, hakuna chii, zvaakutoomera murayiridzi kukurudzira vana kuti vadzidze vaite zvechikoro. Zvinova zvinhu zvaakuita kuti vana varambe vachidzikira muzvikoro nevadzidziso zvekare zvaakutovanetsa kuti vangatichi nechikonzero nei vana vachifanirwa kunge vachiramba vachienderera mberi nechikoro. Saka ndofunga ndabata nyaya dzine chekuita nekuti kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemari yekuti vana vazokwanisa kutora maresults ebvunzo dzavo dzekupedza chidzidzo chepuraimari, nekuzoshayikwa zvekare kwemari yekuti vakwanise kuregista kunyora bvunzo dzefomu 4 nezimsec, ipapo zvaita kuti zvibve zvangouraya kuuya kwevana kuchikoro. Kuuya kwevana kuchikoro kuramba kuchidzikira. Mukatarisa muministri yezvedzidzo iyoyi yeprimary and secondary education kwatoita dambudziko rekufamba kuchinjwa kwematicha vachibva pachikoro chino vachienda pane chikoro chino, zviburikidza nekuti zvikoro zviri kusangana neyavari kutiyo overstaffing, kuwanda kwevadzidzisi. Vonzi vanoendeswa kune chimwe chikoro kunenge kuchishayikwawo vadzidzisi, zvinova zvanga zvichishandiswa neministri yedu yepublic service vachitiyo ndo nzira yaita kuti vanonoke zvekare kupinza mabasa vadzidzisi vamwe vakapedza zvikoro kuti vakwanise kugadzisa kushota kwakaita kana kushayika kuri kuita maticha muzvikoro. Vari kushandisa nyaya iyoyo yekuti kune zvimwe zvikoro temu ichitanga yekutanga kwegore vana vanomboya vakaita sei vakati wandei, asi zvichizoenda mberi vana vanodzikira, zvobva zvavhiringidza zvekare vadzidzisi kunge vari pachikoro ipapo vakunzi pane vamwe vanofanira kunge vachienda vachisara. Saka vana vadzikira.
Ndimbokotiya nemi ipapo vakasongo, mungava nemafigures here kuti between 2012 nepari zvino sekutaura kwenyu vangani vana vakabuda muzvikoro nechikonzero chekuti vakashaya mari dzemaschool fees?
Ipapo ndingada hangu kuti ndikwanise kushandisa report yakabuda kuparliamentary portfolio on public service labor and social welfare yaitaura iyo kuti mari yaifanirwa kunge ichibatsira vana yakanangana neyavanoti BIM, vana vanenge vaine vari kutambudzika kushayikwa kwemari, yaungana zvekusvika pa isina kubhadharwa nehurumende yasvika pa 72 million. Tozoenda mberi futi toona kuti takatarisana nevana vari kushayiwa mari muzvikoro vanotarisirwa kusvika pa 500,000. Hurumende mugore ra-2017 inoyi yakwanisa kubudisa chikamu gumi yatingati 10% yemari inoita iyo 105 million iri kutarisirwa kuti ikwanise kubatsira vana vese. Saka gore rinori takangotarisa pa 10% kwakwanisa kubatsirwa vana vanoita iwo 161,102 voga. Zvinoreva kuti pasara vana vanokwana kuita 338,000 vatotarisana nedambudziko rekuti vanogona kusiya chikoro kana kuti vanogona kuenderera mberi zvavo ndokunge vakuru vezvikoro vakwanisa kutendera kuti vana havadzidze vasina kubhadhara kana kuti paita mamwewo masangano anenge akwanisa kubatsira vana vasichatsa kukura kwakaita vana vacho vasara vasina anotarira ipapapa patova nedambudziko rekuti vana ava vanobva vasiya futi chikoro.
Aha.
Saka ndo zvatanga takatarisana nazvo patanga tichibuda netsvagiridzo iyoyi.
Aha, please do stay on the line, Mr. Kasongo. Coming back to you, Dr. Joe, let's look at the qualification of teachers when it comes to the new curriculum. There are new subjects, obviously, that have been introduced. How competent, how qualified are teachers in these new subjects?
The surprising thing is that we have not even had any country or any college that is training mass education. We really don't know. And we were hoping that before in the curriculum, at least the subject must be introduced elsewhere, like in the teacher training context. So the situation is that there are totally new subjects. Even the issue of computers and the like, a number of teachers are not computer literate. They also need to take lessons so that they are competent enough. One other aspect is that before you have the new curriculum, you need to reskill the teaching personnel that you have so that they don't feel that they are de-skilled and separate so that they don't teach the new curriculum. So there is no resonance between the qualifications and the introduction of the new subject. And that's one other area which we hope that the ministry would have looked into before introducing new curriculum. Of course, the ministry always argues that there is staff development, but you see that it has to go on manpower development. They are then paid half salaries as if their expenses are also on lease. So really are not promoting the manpower development because there is totally a disconnection and there is no enthusiasm from the ministry to allow to go on staff development, to go on manpower development. So a number of teachers are not competent enough to teach the new syllabus. And not only that, they don't always have the resources in the school to use the resources. No, a number of teachers can also learn if the resources are available. And above all, we really don't know where we are going. The new curriculum is changing every day, and no one seems to be knowing where we are heading. Teachers have not been taken through. Because if you know, we also need to develop the syllabi using the very people who are going to implement the youth curriculum. The teachers must have been carried through the whole process of introducing a new curriculum so that they sharpen their skills and develop new skills so that they are not de-skilled. So we don't have adequate manpower, but the teachers are ready to learn new things, but we are also lacking in terms of focus, direction, and the actual part.
Dr. Joe, please do stay on the line. Ntathu mlaleli lapha uNduku eMzansi Africa. Siyakwamukela kuhlelo Nduku.
Hayi mami ngiyalibingelela lapho eMelika.
Ye, kunjani eMzansi baba?
Hayi eMzansi hayi ku right siyaphila kahle.
Number 1, singenile kuhlelo akusiphathisi.
Ya mina nje inkinga engihlupha ukuthi lo dabo lokuthi abantu beZimbabwe kuthi abafundile. Hello.
Abafundanga.
Angazi ukuthi imfundo yabo injani because amboni mina ukuthi abantu abafundile bengayekela i-economic yabo ise kangaka befundile. Ngoba umuntu ofundile mina ngicabanga ukuthi uhlakani iphila into e-wrong yakwazi ukuyibona ukuthi le nto engiyenzayo i-wrong.
Nxa efundile kodwa engaphathanga intambo zombuso kuyini angakwenza Nduku?
angithi khona lapho even umanager ngithi masithi usebenza efemini maye kutshela into erong uyambonisa ukuthi lapha le nto othi ngiyenze ngeke ilunge mina ngoba ngiyazi umsebenzi ngicabanga ukuthi senze ngendlela eso.
Yeyi hayi bonke umanager nduku omunye ahleke uxoshe imsebenzi vele abafuna ukuyizwa le nto yokuthi uyamtshela ukuthi hayi lapho awuqhubi kuhle.
Ya ukuthi manje uma kuthi umuntu ofundile ilizwe lakhe lingenamali yalo ufunde njani umuntu ehlile ukuthi ebone ukuthi lapha izinto zaleli ilizwe li-wrong.
Hayi siyakuzwa baba Nduku. Ulabantwana yini abaye esikolo?
Nginabo abantwana ngoba khona la ngo-December ngangisekhaya bangitshela ukuthi umntwana oya ku-grade 1 kumele ebe ne-computer. Ungahambisa i-computer ku-grade 1 u-grade 7 engela-computer njani? Or u-form 4 engela-computer, uhambisa i-computer ku-grade 1, u-form 4 ngala-computer, u-grade 7 ngala-computer. Amboni mina ukuthi ikuhlakanipha abantu umuntu onjalo kuthiwa ufundile umuntu onjalo.
Ye hayi no siyakuzwa babantuku. Siyabonga ukungena kuhlelo ba.
Hayi siyabonga kakhulu Mr. Gibbs Dube.
Ye hayi kodwa ngintungameli inkomo uGibbs
ngokutwa.
Yebo baba.
Siyabonga ntungameli.
Hayi la ngiyabonga ngonduku ke lowo sithatha umunye umlaleli njalo ba Donald ku South Africa. Yebo baba. Ba Donald ku South Africa makadi.
Ndipo mkomo ndingani mburibhoyele.
Ah tripo mapina mchirongwa mkomo wangu.
Ya ndiofara mkomo. Njani dadu anandike kuti mkomo nyaya education yedu yaparara zvingaiti muZimbabwe. Dinyaya kuda kukonzeresa kudane kutambura kune mamiriro akaita nyika yavo kuti hapana zviri kufamba munyika nyika yakangomira vanhu vamwe vechitima chadziva mazivi. Saka zviri kuafekta zvinhu zvakawanda nyoti nyika pachayo politics dzo afekta zvinhu zvakawanda kusafamba kwepolitics zvakanaka kunoafekta kwose kwose kueducation kweikonomi zvese zvinongodhakwa mukomo ndozvirimo munyika medu.
Aha.
Mukati zvaiko zvinenge zviri kunzi ndai ndotsigirana vakasongo vari kutaura kuti maswiping machine anonzi maswiping machine fungai kuti zvikoro zvizhinji majority yevana vanopinda kuzvikoro zvekumusha vachigarana nambuya kumusha uku. Saka imbokunzi ati kwai mbuya chaivo vasina kana kumboshanda vanorarama nemari yekumaricho handiti. Peposi yekunzi swiping machine kana kuti chii zvemakadhi zvinopinda papi senzi iyo inokwana papi pane nyedzi. Vanhu ngavarege kuti kana vachitaura nyaya voita zvoita rokungotaura education lektown vakazive kuti vakabva kumisha maminista avo tizvati vakabvawo kumusha vana vadokora vari kubhaidza ivavo vakabva kumusha.
Havanangomuka
vari maminista vakabva vanoziva life hapana chero ivo vamugabe vanozviziva kuti kumusha unoti ndowakukanganisa bat anoziva kuti kumusha siyeshe nekumusha yakamira chii.
Aishuwa iyoyo tinotena mukoma Doni nekupina muchirongwa.
Ndokufara mugoma mumhose tatinda gumbo.
Handichamboroisa shamwari yenyu.
Ya, thanks mugoma.
Okay, thank you. That's mukoma Donald, a very loyal listener calling us from South Africa. Ke mbale lapha imbiko esithunyelwe ngabalaleli kufacebook kulo Martin Mkomo. Vekahitsho bakithi. Uthi yena kuyamangaza mawuzwa abasekela ibandla elibusayo bekhala labo bethi abalayo imali yefees. Kuzoba lo peace xwa izitham kandla. Uthi yena kunzima lokhu, kunzima ngempela, hayi mina angazi ngithini. Patience Busi uthi yena ngizayidinga ngibhadale, ngeke ngikhiphe isifuyo sami. Damn Dazuga Ezra uthi yona kayitholakali kwelakithi, ukhuluma ngenyuku, ukhuluma ngemali. Hanzi nabachikopa Mark E hongu wangu mwana ari grade 1 ayenda akadzingwa pakuwadzana 6 primary school muHarare. Honest Maseya hanzi hongu mwana ayenda asi asati abhadhara mari hapana wena. Evans Matola hanzi schools have already started turning back children. who did not pay fees while their parents are being bashed by police for asking their money for selling tobacco. Ndibotso ka kwamuri vakasongo timbo taura nenyaya yevarairidzi. Tambonzwa earlier, you know, this 10,000 number being thrown around yekuti varairidzi vari kushota munyika. What figures do you have? What deficit do we have in terms of you know, staffing when it comes to teachers?
Ma number avari kupa ane chekuita nekuma 10,000 haasi kure nechokwadi chezviri pa ground kuzvikoro. Zvikoro zvizhinji zviri kushanda nematicha anenge asina kukwana, vana vamwe vachitoita vekubatanidzirwa kupinzwa mune mamwe maclass. Ende tichitarisa vadzidzisi vacho varimo muzvikoro, basa rakavawandira zvakanyanya zvekuti hapana kana nguva yekuzorora. Tika kubva kumaprimary ikoko ndokuri kubatanidzwa vana vachinzi vegrade 4 varodzidza nevegrade 5 kuburudza nekuti hapana murayiridzi weklasi iyoyo. Tikaenda kusekondari tinotoona kuti vadzidzisi vavashoma zvekuti mudzidzisi mumwe chete akuti akushanda kana kuti akutakura musengwa wakakura kudarika atinoti maperiods kudarika unotarisirwa kunge achishanda nawo iwoyo. Pamusoro pazvo tozonge tichitarisira zvekare kuti zvikoro zvakaita saizvozvo zvinge zvichiburitsawo maresults akanaka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vatrairidzi vakashota, vari kushayikwa zvakanyanya. Ende pane musangano wakamboitwa ne head office yebazi redzidzo vachitaura kuti ivo zvegore rino ra 2017 havana mari iripo yekuti vakwanise kuwedzera vadzidzisi muzvikoro. Saka shoko riri kungofamba kubva kuvakuru vezvikoro vakasiyana siyana vari kungoti ivo shandai nezviripo, zvoreva kuti vadzidzisi vakuita zvavanokwanisa. Asi tichitarisa nekuuya kwakaita iri kunzi new curriculum nekuchishidzirwa kwanga kuchiita vadzidzisi kubva panguva yegore ra 2015 kusvika pari zvino, vadzidzisi havasisina imwe nzira yekuita asi kungoshanda nezviripo. Tichitaura kudai vadzidzisi vari panguva yakaoma muzvikoro mune kuburikidza nekushayikwa kwematicha. Mumwe macho muzvikoro nyaya dzacho hadzitotauriki, vabereki vakutobvisa vana vavo muzvikoro vachiendesa kune zvimwe zvikoro zvavanenge vachifunga kuti zvinenge zvakasara nevadzidzisi vanenge vari nani pauwandu hwavo. Saka zvimwe zvikoro zvaakutofa zvekuti munogona kutoona paina mukuru wechikoro nemuteedzeri wake woga. Ende zviri kuzoitikawo zvekare zvekuti vadzidzisi vakubva muzvikoro zvimwe zviya zvinenge zvakanyanya kuwandirwa basa vakutotsvakawo kuenda kune zvikoro zvinenge zvinoshandika zviri nyore. Saka kwatova nezvikoro zvakati wandei tichitarisa muZimbabwe ino zvakushanda nevadzidzisi vashoma shoma zvokuti kutiti kuri kudzidzwa masubject ese achikwana, dzatova nyaya dzekunyepa. Zvizhinji zvaakutoitika ndezvekuti vana vamwe vaakutoenda vasina kana chidzidzo chakaita sesvomhu, vamwe vaakutoenda vasina kana chidzidzo chakaita sechirungu, nekuti vadzidzisi ivavo vadzidzisi vagara vari kushayikwa munyika muno. Saka nekuda kwekushayikwa kwematicha vanobva vadanwa kuzvikoro zvinonzi zviri nani, vobva vatosiya kuzvikoro zvekumarova kunyanya. Zvidzidzo izvozvo zvaakutodzidziswa nevamwe vadzidzisi vanenge vasina kudzidzira izvozvo. Saka namba iri kutaurwa ye10,000 iyo inenge inoda kusangana nechokwadi chezviri paground. Asi taura kunoku hatingaramba 10,000 yaitaurwa zvegore rakapera, asi tichizvitarisa kuri kusiyiwa mabasa asa hakuna vamwe vari kuzopinzwa mabasa kuti vanotsiva ivavo vabva. Saka namba ye 10,000 inenge yatodarika zvekutatwa otherwise taakusvika kuma 11,000 kana ma 12,000 shortage yevadzidzisi.
Thank you Deva Kasongo, rambai muri parunare. Ege mbale umbigo ovela from one of our listeners to that Muzi Ngube from here in the US. He says Mugabe himself is not even the top educated president in Africa. He's ranked 8th out of 10 most educated presidents in Africa. However, I don't think he knows anything about the internet, email, WhatsApp, or Twitter even. Ki, says Moses Ngobe. Definitely, I would pardon the president for knowing anything about WhatsApp or the internet. He's very old. He belongs in the old age. You have to pardon the president there, Mr. Ngobe. Ntate umlaleli lapha uAndrew ose South Africa. Kunjani baba Andrew?
Yebo, linjani baba Nkomo?
Hayi, siyaphila, singenele kuhlelo baba.
Yebo, ngiyabonga kakhulu ukungena kuhlelo baba Nkomo.
Yeqhubeka ba.
Yebo, ngithi mina ngiyami imbono. Kuzabe ngathiwa esikukhulumayo konke isikhathi sonke kumbe 90 minutes kumbe 30 minutes. Ena leyo hlelo lololo kuba ngathiwa abantu bathaya indaba esithi umthini kuwe kathi into zonke lezi zingova ipolitics le ruling party le busayo konke lokhu kukhoza i ruling party ebusayo ubone ngathi ukuseleka kwemali elizweni mhlawumbe iseleka kumantwana bama opposition party makuyikuthi labantwana be ruling party bayisela kade kufanele babe lesifundo ukuthi why beyisela bona bengabantwana be-ruling party kwenze ukuthi babone ukuthi uduko ngola wonke umuntu bengabe lokho besupporta into ebabulalayo. Yikho angilawo amaningi ngibona ngesikhathi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, siyabonga Andrew. Isibonge sakho bantu babo.
Mina nguzaba.
Hayi, siyabonga babu Zaba khona ngapho eMzansi.
Yebo baba.
And time is ticking away. We are about 2 minutes away from a closing time. And I must say that we reached out to the education minister, that's Mr. Dokora, but his phone was not going through. We always make an effort to reach out to the responsible minister whenever we have an issue like this, but connection is very, very difficult these days. Getting through Zimbabwe is a pain. Mr. Kasongo, you have 1 minute to give me your last word.
Ini shuwiro yangu ndiye kuti urumende ngaite zvinhu zvinoshandika muzvikoro umu kubvira panyaya yenew curriculum iyoyo inova yatiri kuona kuti vadzidzisi havana ruzivo rwezvidzidzo zviri kutarisirwa kuti zvinge zvichidzidziswa pasina kukundikana. Ngavagadzirise dambudziko remari iriri kuitika nekuti tichitarisa mudzidzisi wekurural akupedza mari yaari kuwana zhinji achifambira kunowana mari mumabhanga pamwe osvika oshayiwa.
5 seconds Mr. Kasongo. Okay, we have to leave it there. Thank you so much, ARTUZ spokesperson, Mr. Chus Kasongo. Also thanks to Ubabu Mkandla, Uthande Kuzinti Mkandla, as well as Dr. Takabafira Joe. Labalaleli vonke nevatereri vese vabereki kuzimba. We thank you so much. My name is Ntungamili Nkomo. Let's make another date next week. Same time, same station, radio station, Studio 7. Good night, Zimbabwe.